sezanupiefu isisu takagara tazvitaura kare kuti kazhinji kazhinji chinotika ndechekuti kana mwana afoira chikoro anoblema kuti ndakafoirisi vanhu kuti vamwe vedu vari kufoira kana kuti ndiri kufoira nokuti ticha vacho vanondienga kana kuti chakati chikati. Saka izvozvo zvinhu zviri very common kuMDC Alliance. Hakingi MDC Alliance tirikuona problem yaende yekuti pane machildish and blaming behaviors ari kuita kuti every failure yavo vanoblema somebody else. Havatori responsibility yokukonewa kwavo. Kana vakaenda kumakoti vakahwina vanocelebrata, vakaenda kukoti vakaruza vanoti koti yadi yapindigwa neZANUPF. Kana zvazvo kupolitika kwapati yavo yeMDC kushupana kwavari kuita neMDCT vanoblema ZANUPF. But imichida kukasa maitiro ari kuitika zvinhu ikoko kuti iwo chamisa wacho akatora chinzvimbo chekuita mukuru weMDC akachitora sei.
Imi sebato rezanupf mungarambe here zvechokwadi kuti izvo hamusi kudyidzana neMDCT?
Aiwa isizvo zviri kuitika nezvokuti kudyidzana kwatirikuita neMDCT vachoto ndekwekuti purezidendi after maelection a 2018 purezidendi vakati maparticipants ese akaparticipata pamaelection handitika weaitironge inonzi Pollard todiscasa politics dimnomunyika nokuna tingashanda setichindirambei. Isu ndokuzvidzana koga kwatinoita neMDCT, not only MDCT yega chete nemamwe mapolitical leaders akauya anouya participata kupoland. But apart from that hatina zvatinoziva zvatopindira panyaya yezviri kuitika kuMDC. They are doing what they are doing, they are using the rule of law, and when they go to court sometimes they win, sometimes they lose, and we have no interruption as Zambia. We don't interrupt it, any affairs of MDCT.
Pane mashoko ari kubuda vacharumbira ekuti izvo zvose zviri kuitika izvi zviri kunanga kutora gwara kana kugadzira hwaro hwekuti pave neshandira pamwe pakati pehurumende yeZANUPF neMDCT. Munoti kudini mashoko iwayo?
MDCT is an opposition political party. ZANUPF is a ruling party iri kulidwa naComrade Edwin Nangagwa. Isu se ZANUPF tisiri government. Hatina kuzvidzana kwatinora kuita neany political party any opposition political party but to be honest with you tinoona isisu kuti kana munhu anga achiuya kupoland unobva anzi ava ZANUPF project nana chamisa. But isiri kuti ko iwe unodiwo kuuya kupoland kwacho handiti wauya kupoland then tochiona kuti maproblems etetaana onde api zvino kana iwe usingadi kudiscasa uchiti inini ndoda kuti nditaure newe president weZimbabwe newe tiri vaviri nokuti inini ndinonga ndiri mukuruwo ndopaunozouya nemaallegations okuti ZANUPF iri involved. ZANUPF iri kuda kushanda neMDCT haisi kuda kushanda nesu iwo wakaramba. Saka isu seZANUPF hatigoni kuramba tichikunyengerera nokuti wakaramba. Kana uchida the door rakanzi iri open uya tigare pasi titaure. Kana uchida zvidukupise uuye tigadzirise nyika.